Hondo yekusudhani yasvika pane nzvimbo isisina kunaka, nokuti kunyange vataurirwa nyaya dzekuti kuve nekumira kwehondo o kumiswa kwehondo, havasi kumira. Tinoona kuti vanhu vanobva kunyika dzakawanda vatobudamo muSudan nokuti hazvisisina kumira mushe. Tinoziva kuti kubvira zvakabviswa mutungamiri wenyika vaAlbashir, Sudan haina kuzombomira zvakanaka nenyaya dzematongerwo enyika. Taifunga kuti kubviswa kwavakaita kuchaita demokrasi, asi kune mapato maviri anga asiri kunyatsowirirana, nekuti kune varume vanorepresenta bato rainzi Janjaweed, iro raishandiswa navaBashir kurwisa vanhu vekuSouth Sudan yakazowana independence yayo. Saka pakazopera hondo yekuSouth Sudan, vakaramba vari bato remauto anga asiri mauto enyika yeSudan. Ndo pave nenyaya nokuti vatungamiri vemapato aya, kunoti mukuru weami yeSudan kwozoita iye mukuru weJanjaweed, ndo vavakurwisana.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuti iro riri kutyira kuti vapoteri vachange vari kubva vachitiza hondo yeSudan vacharamba vachiwedzera, uyezve tichiona kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pari zvino muSaudi Arabia. Munofunga kuti nhaurirano idzi dzichabudirira here?
Nyango kutaudzana kuripo, vakumbirwa nenyika dzakawanda, USA, Saudi Arabia neAfrica yose kuti vaise zvombo pasi nekuurayana, havasi kunzwisisana ipapo. Tinoziva isu kuti Sudan inyika yakakosha nokuti ndokunorimwa donje rinotengeswa nyika dzose, nerwizi rukuru runonzi Nile River runobatsira Ethiopia, Sudan naiyo Egypt panyaya dzemvura idzi, ndo mainobvawo futi. Saka tiri kuona kunge zvinhu izvi zviri kuitika, zviri kuitika pamusaka pekuti pane vari kusapota nyika dzeUnited States kwozoita vari kusapotawo nyika yeRussia. Saka taakuona kunge kwaakuita anonzi maproxy wars imomo Sudan imomo.